Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechina, Kurume 29, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato anopikisa munyika munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere.
Warikurudzira mapato kuti kusavakarwisana pakuemba election dari kuuya majira yayo. Musarwisana, itai sarudzo makanyarara, isezanupievo, hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvokurwisana.
Bato MDCT rochema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunzi ribhadhare kuti nepenyuro yeZBC iburitse misangano yaro matunhu. Madzimai ekereke Seventh Day Adventist ari muno muAmerica oungana kuGeorgia kumusangano weZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAG. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato anopikisa munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere. Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC inoti munyika mave nemapato anosvika 100 kana kudarika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano webato rezanupf kuNyamunga Stadium kuKariba neZuro. VaMnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vose vane havi yekutanga mapato avo vakasununguka kutanga kuafoma, asi vanongorakashwa muna chikunguru vachitivo vazive kuti ZANU-PF inorakasha ichingotonga. Vakatiwo vaongorori vesarudzo kubva kuUnited Nations neEuropean Union vakasununguka kuuya kuzongorora sarudzo idzi. Nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union dziri kuti kudyidzana neZimbabwe kuchasimbaradzwa kana ichinge yaita sarudzo dzakachena nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muParamende uye vainge vari pamusangano uyu vakaindinesi paradza.
President pavapedza kuvhura kugwenya remagetsi inonzi Kariba South, vabva vaenda kuNyamunga Stadium kwakwakazara kwakune chaunga ende kana nesu tashamisika kuti vanhu muKariba vabuda ende tinofanira kutenda MPO Kariba vamakenzi, tichitenda futi chairman weprovinsi neutungamiri wavaZiambe kuti vakwanisa kubudisa vanhu vakawanda kudaro. Kwanga kune chaunga vanhu vachifara. President vasvika ikoko kuma4 asi vanhu vawana vanhu vane mufaro mukuru spirit vachinakidzwa ende vachiimba kutonga kwaRugamba. Kana ivo vataura president kuti Kariba yandishamisa kubuda kwamaita kudai kwandipawo manyimwe, kana vice president vachiwenga vanga varipo futi vaitawo futi manyimwe, vafara zvisingaite ende vaudza vanhu vokariba kuti tirikufara zvikuru ende vachadzoka futi vakuita zvemakabheni.
Saka shoko ravanga vachiudza vanhu nderekuti kudi apa?
Shoko ravanyanya kuudza vanhu vataura nezve yavanogara vakataura kuti Zimbabwe is open for business. Ndobva vataura futi nyaya yereengagement program yavakuita kufamba kwavari kuita kuti vakatodzoka usiku kubva kuIvory Coast, Cote d'Ivoire, kuAbidjan, kwavanga vaenda kunoona vakuru vabhizinesi emuAfrica akawanda muno Zimbabwe. Saka ndozvavanga vachiudza vanhu vazopedzisa vachiudza vanhu kuti vari kukurudzira mapato kuti kusavasarwisana pangoema election dari kuuya majira yayo. Musarwisana, itai sarudzo makanyarara, isise ZANU-PF hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvokurwisana. Saka vashamisikawo kuona kuti kune mapato akarejista kuti anoda kukuvidza anosvika 108 mapato. Saka vanga vachiti aiwa uto tumwe kutungana kwembudza hatina basa isusu yeZANU-PF. Ndakike zvatajaira kuita makore efesi musi wepanze taranga tine zuva rataiti isusu ZANU-PF sell day. Saka munhu wega wega aenda kuselo kwake kumusha, inda katoenda kumusha kwangu kuselo yangu kuombe kumurembu seo ndakatika msangano ni wangu wepa seo saka ndoka takai ndakese nika yese kusanganisira yo president muzvesvondo tanga kumisha kumaseo kwedu saka musangano ndokwa uri kumaseo unotanga paseo zvichienda kumberi chakanakira maseo ndechekuti tinobva taziva kuti ava vanhu ndevedu zveshuwa ava vanhu ndevedu zveshuwa
saka mungati muri kutambirwa sei nevanhu
vanhu vari kufara zvikuru zvandisati ndamboona kufarira kwavari kuita vamunangagwa vanhu vari kufara zvikuru kuru munyika muno saka chatingangovimbisa vanhu ndechekuti tichahwina zvine mutsindo kunyanya kumaruwa kwatiri uku nekuti fanika ini kumakonde vekumakonde vese vari kutoziva kuti kutoa rugamba tichavhotera vamunangagwa hakuna umwe futi watinovhotera kumakonde
asi hapana here zinyekenyeke honorable paradza nekuti kavamwe vari kuti kwaane vamwe vari kutiwo vari kuzviti National Patriotic Front vachibuda imomo muzanup f vachitungamirwa navamutinhiri nekudaro mavhoti anogona kupatsanuka
hakuna mavhoti anopatsanuka muzanup f vamutinhiri vane kanhu kavo kavamutinhiri kano NPF whatever zvamunotaura yakafanana nekanhu kakambotangwa namasimba makodikaya hakuna kwazvinosvika saka hakuna vanhu munhu chaiye chaiye ane pfungwa dzakati tesere muzanup f anobva kuti akunojoina mutinhiri achitsvagei chaari kushora kuzanup f chii chaari kushora kuna vamunangagwa chii hakuna asi ndo zviri kushuvirwa chete nevamwe vedu kuti aiwa zanup f ichapasanuka nokuda kwamutinhiri mutinhiri hachisi chinhu kwatiri chisu vanhu vezanup f kana munhu angobuda atsauka munhu atsauka kana munhu atsauka atsauka zanup f inenge chienderera mberi
nhengo yezanup f vachimirira makonde mudare reparamende vakaindines paradza vari parunare wekariba nablessing zulu westudio 7 bato rezapu nechipiri manheru rakaparura gwaro rezvarinovimbisa kuita kana rikasarudzwa kutungamira nyika mutoro wedu wenhau tauraishava anotipa nyaya inotevera
vachitaura pakuparura gwaro iri mubulawayo nezuro manheru mutungamiri wezapu vadhumiso dhavengwa vakati muono wavo ndewekuti kuti zimbabwe ibudirire inofanirwa kutevera utongi hwejekerere vadhavengwa vakati gwaro ravo iro rinotanga nenhoroonde yenyika kusvika pari zvino rinotarisawo mapoka akasiyana-siyana ehurumende richipa muono webato iri wekuti richange richitungamira sei kana rava hurumende vadhavengwa vakati chimwe chezvinhu chinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukura kwehurumende kunyanya kuwanda kwemakurukota vakatiwo bato ravo rinokoshesa kusimudzira upfumi nekukwezva vemabhizimisi vekunze uye kusimudzira nyaya yedzidzo pamwe neyeutano vakati zvose izvi zvichaitwa pachikosheswa kuendeswa kwemasimba kumatunhu vachipindura mubvunzo wezvakataurwa munguva pfupi yapfuura nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe kuti bato rezapu naivo vadhavengwa pachavo ndivo vakakonzera guku rahundi vadhavengwa vakati semunhu akwegura vamugabe vave kuita vachikoshiwa zvimwe zvinhu zvakakosha vadhavengwa vakati humwe umbowo hwechokwadi chezvakaitika panguva iyi huri mumagwaro ekumatare edzimhosva vakatiwo zvakakosha kuti nyaya yeguku rahundi igadziriswe zvachose nekutaurwa zvizere kuitira kuti munyika muve nekupora kwemaronda nekuregererana kwechokwadi mutevedzeri wemutungamiri wezapu muzvare barbara nyagomo vakatiwo ivo sevamwe vanhu vose vanoda kuti boka rezimbabwe electoral commission rishande rakazvimirira rega
tinoda kuti zeki inge yakazvimirira musina masoja anoshanda imomo tinokarirawo mutemo inosunga yakaita seai pane posa ibviswe tinoda kuti vemidhia vange vari vakasununguka kukavha mabato ese kuti kuti vashandire zanup f chete ndokuti graundi redu ringe rakatsetsenuka kuti vanhu vaende kumaelections nekudaro sezapu tiri mubatanidzwa nevamwe tinonzwawo zvinotaurwa nemamwe mapato nezvinotaurwa nevamwe vanhu pasi ndo zvichatipa mukana wekuti tidecide kuti toenda kumaelections ekaunturigira
muzvare nyagomo vakatiwo bato ravo riri pakati pekuzvivhunura uye rinokoshesa kuti vechidiki vave nezvigaro zveutungamiri vakati vadhavengwa vakatozivisa kuti vachasiya zvematongerwo enyika mumakore mashoma ari kutevera vachitiwo bato rezapu rakazvipira kupinda mubatanidzwa nemamwe mapato muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega uye vachidzidzisa pauniversity of pretoria vati nashe mawere vanoti zvinotaurwa mumanifesto yezapu zvinhu zvakakosha zvikuru asi vanoti ivo ndemumwe wevasingaoni bato iri rine charingabuda nacho musarudzo
nyaya dzokumutsa nokusimudza upfumi hwenyika dzokupa simba kumatunhu dzeutongi hwejekerere uye nokubudirira kwematunhu ose munyika pasina kusarura inyaya dzakakosha uye dzinotekeseka kuvanhu. Dambudziko riripo ndorekuti zvese izvi ndo zvinonzi zvakakoneka nezano uye mamwe mapato ose anoti ndo zvaanoda kugadzirisa. Saka apa hapana chinhu chatingati chiri uniki chingaita kuti bato iri rezapu rite musiyano nemamwe zvekuti ringakwezva vanhu. Zapu pachayo haina mukana wekukunda nekuti utungamiriri hwayo hausi kuonekwa mumatunhu enyika. Saka inoita kunge pati yedunhu.
Mumwe zvemuongorori wezvematongerwo enyika vaDidmas Dewa vanobvumiranawo nemaonero ekuti bato rezapu harisisina mutsindo waraive nawo kare.
Nyaya yegukura hundi inyaya inotirwadza tose mukati menyika yeZimbabwe ende ndinoona sokuti chinhu chavataura kuti panoda kugadzirisa kuti pave nehealing, kuti pave nekuyanana kwakanaka zvikuru vachitarisa kuti organ yakaiswa yenational healing haina zvayakaita munguva yeGNU, haina zvayakaita zvakare after the 2013 elections. Inyaya yakanaka asi pama elections ari kutevera. Chokwadi chandinoona ndechekuti bato rezapu harinyanye kuva nemukana wakawanda zvikuru kuti ringatonga nyika yeZimbabwe.
Vadhavengwa vakamutsurudza bato rezapu mushure mekukundwa neMDC musarudzo dzakaitwa muna 2000 izvo zvakaita kuti vasave nenzvimbo yavanomirira muparamende uko vamugabe vakasava pachigaro chegurukota risina nzvimbo yainomirira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDCT riri kuchema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunzi ribhadhare kuti nepfenyuro yeZBC ikwanise kuburitsa misangano yaro yariri kuita mumatunhu enyika ichikokerwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo vanoti vari kunzi vabhadhare mari inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kana kuti $400,000 pamusangano woga woga. Muzvare Kumalo vanoti zvinokatyamadza kuti nepfenyuro yehurumende iyo inosungirwa nebumbiro remutemo kuti ivape mukana munguva dzekutsvaga ritsigiro iri kuda kuti vabhadhare mazimari akadaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZBC pamusoro penyaya iyi, asi mutungamiri ngomo weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Kumalo kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kubva Rigwapa zhe neZBC pese patinoita marali patosangana patoita musangano havauyi. Zvinotishamisa nemhaka yokuti haisi nhasi sebato reMDC tichinyunyuta nenhau yokuti ZBC inongoita zvezano kwete mapato anopikisa.
Makambovanyorera here veZBC vacho kana kudaidza musangano muchigunun'una?
Chose takamboita bato reMDC takambosvika kuZBC tichivaudza nenhau yekuti vanotivharira pazhe. Vakati kwete, havasi kutivharira pazhe, asi kana tichida kuti vauye kuzotapa nhau patinenge tine gungwano pane mari atofanira kubhadhara. Mari dzatakavudziwa nesu hatigoni kudzibhadhara. Asi zvoshamisa ndezvekuti zano haibhadhari senti. Pese panoita musangano yavo kubandi yamaMP ndana Sabhuku ndana iwo mana Munangagwa vacho vabhadhari chumu kwa isusu tisutu bhadhari. Zvimwe zvenguva mukaenda ikoko munovudziwa kuti motikari dzavo dzinoshandira pazhe kwemahofisi kwavo dzafa kana kuti vagara vane musangano wavakapuwa kare tisati tasvika isusu. Asi ukatiteedzere zvavataura unoona motikari dzacho dzinenge dzakuita mabasa ezano, asi tataudzwa kuti mota idzodzo dzakafa.
Ko veZimbabwe Electoral Commission makambovazivisavo here neizvi?
Ichokwadi sebato reMDC tine vatungamiriri vedu vanogara makomitis ekuzeki. Pavakasvitsa mareforms atikuda isusu sebato reMDC kuti tiende kusarudzo rakajeka, ine mareforms ndeiyoyo yeZBC kuti iri kungoshandira zana haisi kushandira mapato anopikisa. Tamboedza kuti tikurukure navo, asi zviri kuratidzika izvi havana kana mhinduro yacho. Kana iye ED wacho purezidendi wacho wenyika iye anongofamba achingotaura zvinhu zvinoda kufadza vanhu pazhe apa, asi pasi apa ari kurwa hondo yakasimba. Dzimwe dzehondo ndiyoyo yokutirambidza kuti tishandise ZBC.
Avanga vari vakafano bara chigaro chemutauriro MDCT muzvare taita kumalo vari parunare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Madzimai anopinda svondo yeSeventh Day Adventist vave kugara muAmerica vanova nhengo dzesangano reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAC vari kusangana kutanga nhasi pamusangano unoitwa gore roga roga muno muAmerica. Musangano wegore rino uri kuitirwa kunzvimbo inonzi Cohutta Springs mudunhu reGeorgia. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka rekukurukura naamai Charity Manomano vari kutungamira urongwa hwemusangano wegore rino. Amai Manomano vanotanga nekutsanangura kuti vakauya riini muno muAmerica uye vakazopinda sei musangano reZAWAC.
Ndakauya 2001 baba vanga vatungamira kuya kuno kuzoita chikoro, saka ndobva vatidaidzawo vatangotera tese nemhuri.
Masika muno muAmerica hamuna kuwana zvipingidzo zvamakanga musina kujaira muri kumusha?
Zvakawanda, ndikazvitaura mukatoseka kutoti shuwa kumba watanga tajaira zvedu zvenyu zvokuitirwa kuti kana waenda kubasa unodzoka mumba mako makanaka. Izvozvo ndiyo yakaita shoko kwandiri ntangoya kunoku.
Ndanzwa kuti muri musangano reZAWAC.
Ndiri musangano isangano remadzimai. Vakatanga vari madzimai kuZimbabwe, saka ndobva vati ngatitangei kumusangano iwoyo weZAWAC.
Ndevanani vari kuuya, vari kubva kupi?
Ende ndikakutaurira kuti kwese kwese kwaunofunga ndokwavari kubva. Tine mastates emuno muAmerica. I think we have almost 12 states really represented vari kuuya. Kunana Texas, kunana Ohio, kunana Indiana, vese vari kuuya. Kunana California chaiko vari kuuya vese. Tine vanhu vari kubva kuBritain, kuCanada, kuvakabva kuZimbabwe vachiwira ZAWAC.
Munowanzoita madates api musangano weZAWAC?
Tinowanzoita kupera kwaMarch.
Musangano wegore rino uri kuko muswani?
Musangano wegore rino uri kutanga muswa 29 nenyasha tozopedza muswa 31 inenge yasvondo.
Zvii zvamakaronga kuti muzenge zvichiitwa pamusangano?
Pane zvakawanda zvatinenge tichiita. Tichange tichiimba, tichifara semadzimai, tichange tichiparidzirwa. Ende kana tichiparidzirwa tinotsvaga vanotiparidzira vasiri vatinozifunga kuti ava vachabata zvinoda madzimai. Saka izvinezvi takatosarudza mudzimai achazotiparidzira, totsvagazve vamwe vekuZimbabwe vatinopinda navo maSeventh Day Adventist vanenge vachimubatsirawo during the day kutora mamwe maservices. Tichange tine kwaya, mass kwaya inenge ichiincluda vanhu vese vanenge vari kumadifferent states. Amazingly, zvinoshamisa nevanhu ivavavaka ndezvekuti vanopractisa nezvavanenge vachipractisa vakasiyana-siyana, but musi wavanouya iwoyo vanoimba kunge vaipractisa vari pamwe chete. Gore rineri futi chimwe chiri different from all the other years, takaintroducea vana vedu. So madzimai mazhinji vari kuuya nevana vavo kuZAWAC.
Chinangwa ndecheya?
Chinangwa ndechedu isusu, especially pavana vedu. havasisina vana tete. Saka takatsvaga madzimai anokwanisa kutora nzvimbo dzana tete kuitira kuti vagotaura nevana vedu tisakanganwe kwatakabva.
Ndokupai mukana kana muchida kumhoresa hama neshamwari kumusha?
Ndoda kumhoresa mwenangu mainu verizi kuromni paki kublawayo uko nevese vari ikoko family yangu my brother Shadi nana mainini wangu anamai Karamba anamai Mazivisa anamai Mfudza vese ndiri kukumhoresai nokukufungai vana tete vangu vese vanamai Magwenzi ndinokufungai zvitereki zvese nemhuri dzavo.
Vanga vari amai Charity Mano Mano vesangano remadzimai reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAC vari parunhare naPraxedes Jeremiah weStudio 7 vari muno muAmerica. Mambo Seke vasitenli chimanikire vanoti veruzhinji havasisina tsika nehunhu zvinotarisirwa munyika yakaita seZimbabwe. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iye.
Vachitaura vari pamuzinda wavo kwaSeke mazuva mashoma, mitambo yemazuva maviri yekumusha Fringe Festival isati yatanga kudema Growth Point. Mambo Seke vati vanhu havachaziva tsika dzavo izvo zvakapa hurumende kuti ipe madzishe basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro petsika dzavo.
Titi zvechokwadi zvakuitwa ndozvinoenderana nehunhu netsika dzeparticular tribe tiri munyemerara iye zvinoizvi semadzimambo kuti tidzidzise vanhu tsika dzedu. Nondoona inini kana ndiri pane vanhu shoma ndotora fodya yangu ndichiputa, kana muchechi chaimba ndotora fodya yangu ndichiputa. Zimbabwe will never change itself into any other country other than Zimbabwe.
Mambo Seke avo vane nzvimbo iri kuitirwa kumusha Fringe Festival vakurudzirawo vanoita mitambo yechinyakare yakaita seJerusarema kuti vazive zvinoreva mitambo iyi sezvo mimwe yacho iri mitambo inofanirwa kuonekwa nevanhu vakuru chete, kwete zviri kuitwa mazuva ano zvokuti vana vadiki vari kusiyiwa vachiona mitambo yakadai.
Tambura makumbo. Anditi, isusu taizviziva kuti zvinhu zvinoenderana nekusikwa kwemunhu hazviitwe pachena. Kana tiri kuda kuita zvinhu zvetsika, ngatingozviunderstandai kuti zvinoitwa chirudzii, zvinoitwa papi, nechikonzero chipi. Saka tiri kuti kana tichiita chinhu, ngatichiite for a very good reason.
Vatiwo veruzhinji muZimbabwe havacharemekedzi mabasa emadzimambo izvo vati zvinovaodza mwoyo zvikuru.
Inini ndiri mambo panapa, tikaisa politician apa, the general public vanoteerera politician more. Isusu we are relegated to illiterate traditionalists. That's true. Vanoziva ndakashatirwa stereki. The constitution, when I wanted to perform my duties as mambo, dagaona paine ma restrictions mambo kuti it's very disheartening, disappointing, and you wonder kuti chigaro chekunzi mambo, chekunzi she, chekunzi samusha kana kuti sabuku, how relevant is it?
Vari kuronga mitambo iyi uye vari mutambi pachavo sabhuku Edikandava vati vakaronga mutambo wekumusha Fringe Festival mushure mekuona kuti vagari vekumaruwa vari kushaya zvinovavaraidza uye kusimudzira mabasa avanoita akaita sekuimba nekuveza nezvimwe zvakadaro.
Semwana wakaseke takazviona kuti kumaruwa kusikuwana entertainment, vatafunga zano rekuti tiendese entertainment all the provinces in Zimbabwe tichitangira kwaseke chinangwa chekusumudzira art and craft tichita chama musician vezvivezwa nevamwe vese vakadaro inove zvinoita fall under employment. 10 provinces dzatichaenda will employ a lot of people vachave vachiparticipata, but donzo guru nderekusumudzira zvatinenge tichiita in terms of culture, music, art, because our culture is diverse.
Vakanda vavanoti mutambo wekumusha Fringe Festival uyo uri kutanga nechishanu uchipira nemugovera uchaitwa gore rega rega kwaseke uyo shiviro yavo ndeyekubatana nemamwe matunhu kuti aitewo mitambo iyi senzira yekusimudzira mabasa evatambi vari mumatunhu gumi ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwaseke, ndini chiri muZamira.
Iyo zvinotombo kupai mitambo yenhabvu yePremier Soccer League iri kutarisirwa kutambwa munyika nhasi masikati. Capes United vs FC Platinum kuNational Sports Stadium yada ichitarisirwa kusangana neBlack Rhinos kuRufaro Stadium, kuchitiwo Bulawayo City ichisangana neBulawayo Chiefs kuBaba Fields kuBulawayo, Chapungu ichisangana neHarare City kuAscott kuGweru, kwotiwo Ngezi ichitarisirwa kusangana neDynamos kuBaobab, kuchituo Chicken Inn ne Mutare City zichitarisirwa kusangana kuLuveve, ukuo ZPC Kariba ichisangana ne Herent House kuNyamunga kuKariba kwakare.
Munikaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, munikaka mizira tumakolo. Kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machame, ziwani chikwa tichotere, pamangara mabuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere, pamangala mabuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangala mabuto pasogoro. Kumamuye nera kuziwa kuti, kufalo kaka miza, silichedwa kuswa mpiga.
Kanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene chali kumutima wanga.
Kumamuye nera kuziwa kuti, kufalo kaka miza, silichedwa kuswa mpiga.
Makolo muye nera kuziwa kuti, kufalo kaka miza, silichedwa kuswa mpiga.
Kumamuye nera kuziwa kuti, kufalo kaka miza, silichedwa kuswa mpiga.
Kanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene chali kumutima wanga.
Kumamuye nera kuziwa kuti, kufalo kaka miza, silichedwa kuswa mpiga.
Kambo kekumbodzora nako ndangariro, Fupa lukakamiza kubva kuna National Pitch and Kazembe vairwa mumanzi vari paZambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato ezvematongerwo enyika anopikisa munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere. Batore MDCT rochema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunzi ribhadhare kuti nepfenyuro yeZBC iburitse misangano yaro yariri kuita munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, toimba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Ntungamiri Nkomo.